Ndikamatambirawo mangwanani nhasi uno kunguva dzekuno kuZimbabwe nhasi uko abudiswa neNational Arts Council of Zimbabwe vachitaura vakamiririra sekta yese yearts pamwe chete nemhuri yekwamushanga. Tine urombo tarasikirwa nomumwe wedu zvinorwadza chaizvo.
Tingatsvagiwo veruzhinji vangangobvunzane vamwe vechidiki vasati vaziva. Vamushanga vakaita mbiri sei muindastri yemaarts muZimbabwe?
Vamushanga vainyora maplay, vachiprodusa maplay, vachiekta zvakare kubvira kare kuma80s. Ndakazotanga kushandawo navo ma85-86 pandaishanda kumabhuku tichibudisa mamwe maplay avo kucollege press kwandaiva editor uye ndaiitawo zvemadrama saka taisangana mumabasa edu imomo. Asi vakazoenderera mberi nokuvaka amacostheater iyo yakambotanga iri club yezvekarati nini vachivazochinja vakukonsentrata panyaya dzezvemitambo theatre.
Tinoverenga zita ravamushanga muzvinyorwa zvakawanda nemumapepa akasiyana-siyana mukugadziriswa kwenyaya dzezvearts muZimbabwe. Izvi zviviri zvitatu zvamunga anongedzerewo kune veruzhinji ndezvipi?
Vanga chishanda kuvhura, vakatopiwa license ngegore rapera iro rimweri yekuvhura tiona TV yaifana kuva inofanira kuva ichibroadcasta iri kumatebelelink. Vanga vari pakati, takatozara kutoonana mwedzi yapfuura iyi. Vauya kuHarare vachiedza kuti vaiwane content kubva kune vanhu vakawanda, saka taiita misangano tichipanana mazano.
Ndingangopedzisirawo nekubvunzawo kuti vende ravasiya munoona richikurumbidza ravharika here?
Zvichatora makore vende zvikurukuru kana riri vende rakakura seirori rinonetsa kuti riye rinovharika. Asi chatinongotenda ndechekuti vakasiya vadzara mhodzi dzakawanda mune vechidiki nevamwe vemumazera edu yavaishanda navo, zvinova zvichabatsira kuti zvido zvavo zvirambe zvichienderera mberi.